and siapa ni banyano eneto varadza musiano kusiana kunaita zin siapa ni banyano all azi takasiana pa fair takasiana hapana patisha zombo patakafana nazi takasiana pa fair takasiana hapana patisha zombo patakafana nandi mume ndi rasta mume ndi pasta mume ano ku blaster faster mume ano ndakara chingonzi master mume aungambo fa waka mtrasta mumari soft mane kaukaska mumari ambol mane kaufarisa mumoka muza kuva anongo kutarisa mume zawataura uva advance andi takasiana vafea takasiana hapana patisha zombopa takafana nanzi takasiana vafea takasiana hapana patisha zombopa takafana tele mngari max mumari bat mume ndi misheki mume ndi chat mume ndebe kotein mume ndebe skat and it will always stay like that andi mume muref mume mupupi mume unoshaya kutambo panep mwantaurisa ndoda mromo unezip makaonda unge tsotso mwanenga nemanep anda mume ndewe kovo mume ndewe rep hard tell them every day amenya day alone atakasiana pafea takasiana hapana patisha zombofa takafanana takasiana takasiana nzi mume ndi rasta mume ndi pasta mume ano ku blaster faster mume ano ndakara chingonzi master mume aungambo fa waka mutrasta mumari soft mane kaukaska mumari ambol mane kaufarisa mumoka muta kuwa anongo kutarisa mume zawataura ova azifambisa saka takasiana papea takasiana hapana patisha zombofa takafana tele takasiana papea takasiana hapana patisha zombofa takafana kanzi mume murefu mume mupfu mume unoshaya kuti ambane mwantaurisa ndoda mromo unezi mwakaondo ngetsotso mumwanenga nemane pazi tele mabwele amanyale ano ende pote ndovaradza musiano ende idzi dzangu madzizingano tele mbele ano kusiana oye.